Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gunyana 26 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokonfirma kuti vamagombei vave munzira vakananga kuSouth Africa uko vari kuenda kunowana rubatsiro rwezveutano rwuri pamusoro-soro kuitira kuti vange vachikwanisa kurapwa mushure medambudziko ravakasangana naro.
Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti Dr. Peter Magombei vabuda munyika vachienda kunorapwa kuSouth Africa. Mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimuka muHarare wakananga kwaZvimba uko uri kutarisirwa kunovigwa. Mashoko emutungamiri wenyika kusangana kumusangano weUnited Nations General Assembly ari kutambirwa zvakasiyana-siyana vamwe vachiti dai vachizadzisa zvavanotaura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti Dr. Peter Magombei vabuda munyika vachienda kunorapwa kuSouth Africa. Sangano iri rinoti riri kufara zvikuru kuti Dr. Magombei avakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association vakwanisa kukwira ndege vachienda kuSouth Africa. Mutauriri wesangano iri Dr. Fortune Nyamande vaudza Rachel weStudio 7 kuti Dr. Magombei munhu anoda kurapwa zvechimbi-chimbi nenyanzvi sezvo utano hwavo vakavhiringidzwa pavakanga vari muunhapwa.
Yes, tinokonfirma kuti vamagombei vave munzira vakananga kuSouth Africa uko kwavari kuenda kunowana rubatsiro rwezveutano rwuri pamusoro-soro kuitira kuti vange vachikwanisa kurapwa mushure medambudziko ravakasangana naro.
Ko sei vamagombei vabuda munyika nenzira inenge yemuchivande?
Kana vabuda pajekerera havana kubuda nemuchivande, vatopfuura nepaairport nepamabhodha zvine tsarukano, hatingati vabuda nemuchivande, vabuda zvakanaka chaizvo.
Tiri kubvunza kudaro nokuti vatori venhau ndatozovafonera nichivaudza kuti izvo Dr. Magombei havasisipo, asi vanga vachakamirira pachipatara vachiti vada kutaura nemagweta avamagombei.
Ipapa ndingakwanisa hangu kutaura ndakamirira magweta avamagombei, asi semazira muri kuita nyaya iyi yanga iri nyaya yanga iri sensitive. Saka kana vainewo nzira dzavaita kuti vakwanise kubuda muchipatara vachienda, munoziva vamagombei pari zvino munhu akashungurudzwa zvikuru mukubatwa unhapwa kwanga vakaitwa uku. Saka pari zvino munhu kuti anenge asingade kuti anyanyoita kuunganirwa zvakanyanya nevanhu semunhu achiri kurikavha, semunhu achiri kupora. Asi kana paita hapo miscommunication nevemedia, ipapo maybe tine urombo naizvozvo, asi tinofunga kuti ndozvanga zviri the best for the patient for now kuti akwanise kunge achibuda aende kwaari kuenda kuti anowana rubatsiro.
Pane vanhu vaperekedza Dr. Magombe here kuSouth Africa?
Tinovimba kuti vane machiremba vari kufamba navo kuti vakwanise kuenda kuSouth Africa. Vamwe hatingakwanise kuvataura pamusoro pezvavo, zviri nani vazozvitaurira.
KuSouth Africa uku vatove nechipatara here chavanenge vachinorapirwa?
Chipatara as of 3 days ago changa chiripo, asi hatisati taziva kuti nekuchinja kwakaita maarrangements mushure mekunge vamborambidzwa nemapurisa kubuda tichiri pachirungoshanda the same arrangement here, saka tichazenge tichikuzivisai kana tane information yakakwana kuti vari kurapirwa kupi uye zviri kufamba sei.
Utano wa Dr. Magombei wakamira sei pavasimuka vachienda ku South Africa?
Semanzwiro andaita nemachiremba ananga ndiri in communication nawo vamagombei vachiri ku vari mitege yatiri kuti vachiri ku recover. Vane trauma yakanyanya, kunyanya tinoti psychological trauma mushure me experience yavakaita. Saka uyezve vachiri under a lot of investigations yekuti tione tikwanise kunyatso assessa kuti kukuwadzwa kwavakaitwa whether mukurohwa kana mukuinjektwa zvatisingazivi kana chero zvingangova zvakaitika pavari. So tingati maconcerns edu sana chiremba ari pairi, my investigations then chechipiri rehabilitation kunyanyanya pa psychological trauma ndiyatida kuti tibile nawo.
Munofunga kuti vachatora nguva yakareba zvakadii kuti vange varapwa zvakanaka kuti vachidzokera pavakanga vari?
Handikwanisi kunge ndichiziva kuti vanogara kwenguva yakaita sei, nekuti kutoenda kwavari kuita kusouth africa uku tikutonotsvagawo expertise yekuti vaonekwe nana chiremba vamwe vane unyanzvi hwepamusorosoro vanova maspecialist munyaya dzezvekufamba kwemagetsi emupfungwa nenyaya dzetrauma. Saka handikwanise pari zvino kuti nditaure nekuti ini handisi specialist mufield iyoyo, asi tinotarisa kuti vachambotora chinguva chakati kuti kusvika vanyatsodzoka pakuti vadzokedzana zvakanaka.
Vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamwande, vachitaura vari parunare naRay Choto weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura kumusangano weUnited Nations General Assembly vachikurudzira kubviswa kwezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Sezvanga zvakatarisirwa, vaMnangagwa vashora zvirango zveupfumi zvakatemerwa nengo dzeZANU-PF nemakambani anotyidzana nebato iri. Vachiti zviri kukanganisa vanhuwo zvavo uye mabasa ehurumende yavo ekusimudzira nyika. VaMnangagwa vakumbira nyika dzakatemera hurumende yavo zvirango izvi kuti dzizvibvise nokukurumidza kuitira kuti Zimbabwe iwane mukana wekumosidzira upfumi hwayo.
My country applauds the Southern African Development Community, the African Union, and all who stand with us in demanding the immediate and unconditional removal of these illegal sanctions.
VaMnangagwa vatanga nekuyeuchidza musangano uyu nezvekushayikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vachiti Zimbabwe yava kufamba negwara rinoremekedza utongi hwejekerere. Vaenderera mberi vachiti zvaitwa nehurumende yavo kubvira vachipinda panyanga zvakawanda uye zvinosanganisira kuvandudza mitemo yanga ichidzvenyirira vanhu yakaita sePOSA neAIPA. Vati izvi zvinoratidza pachena kuti hurumende yavo yakazvipira kuremekedza kodzero dzevanhu.
To date, the alignment of most of our laws to the constitution is almost complete.
VaMnangagwa vati hurumende yavo iri kutaurirana nemapato akasiyana-siyana uye pane zvirongwa zvakawanda zvavari kuita zvinosimudzira kuwirirana munyaya dzezvematongero enyika.
In our desire to deepen democratic space in our country, we have established an open political platform.
VaMnangagwa vataurawo nenyaya yekuti Zimbabwe ine mikana yakawanda yekuti vemabhizimusi vekune dzimwe nyika vakwanise kuvhura mabhizimusi munyika. Vabatawo nyaya yekugadzirisa kutyidzana kweZimbabwe nenyika dzakabudirira, vachiti urongwa uhu huri kufamba zvakanaka. Vako kanyika zepasi rose kuti zishande pamwe chete neZimbabwe kumusidzira upfumi hwevanhu vayo uye kurwisana neurombo. Vamunangagwa vataura kumusangano uyu mambakwedza eZimbabwe nenguva dza 2:16. Uku kwanga kuri kwechipiri kuti vamunangagwa vataure kumusangano weUnited Nations General Assembly semutungamiri weZimbabwe mushure mekukuduburwa kwavamugave nemauto mugore ra2017. Ndakamirira Studio 7 ndiri kumuzinda weUnited Nations muNew York. Ndini mutungamiri Nkomo.
Tichiri panyaya iyi, mashoko emutungamiri wenyika kumusangano weUnited Nations General Assembly ari kutambirwa zvakasiyana-siyana, vamwe vachiti dai vachizozadzisa zvavanenge vataura. Rutendo Mawere weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vapedzisa iro hanya vati dai zvakataurwa navamunangagwa kuti vari kuita munyika zviri izvo zvavari kuita, Zimbabwe ingadai yava pane chimwe chinhano.
Kutaura kwavanoita kuUnited Nations dekuriko kuita kwavanoita muZimbabwe, ingadai kubva pakabva vamugabe nepavakapinda muna November 2017, nyika ina yava pane chimwe chinhano chepamberi mukugadzikana kwemamarkets, mukugadzikana kweuzvo upfumi hwenyika nemukugadzikana kwepolitics. Nokuti dambudziko guru ratinaro mareforms anofanira kuitwa mupolitics kuti nyika igadzikane, nyika ive nerule of law, nyika isava nemakakatano anoita kuti vari kunze nevanoona vasaona kuti muZimbabwe mune dambudziko. Ende dambudziko riri muno idambudziko rematongerwo enyika, idambudziko rezvepolitics, idambudziko rezverule of law, idambudziko rekuti tine animal farm type of government, yekuti we have one law for maZANU-PF elites and another law for the rest of us, like zvichiitwa zvemaabductions vachiramba zvinhu zviri pachena.
Mutevedzeri wemutauriri muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaLuke Tamborinyoka vatiwo vakashamiswa nemashoko avamunangagwa ekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka munyika.
Chakanyanya kukatyamadza ndechekuti vamunangagwa vakaita sunge vari kugara mune imwe nyika isiri yatinogara isi ino Zimbabwe. Vamunangagwa vakataura nenyaya yekuti zvinhu zvafamba zvakanaka, nyika iri kuimprova, nyika iri papositive trajectory. Isi tinyatsoziva kuti vanhu vari kushupika muZimbabwe, vanhu vari kunonga svosve nemuromo, vari kumbunyikidza kodzero dzevanhu, asi vakapa impression yekuti marights ari kuremekedzwa. Zvese izvozvo zvinoratidza kuti vanokapa pikicha yekuti hamenewo imwe nyika yavanogara ino zvinhu zviri kufamba zvakanaka, isi tisati kuti zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe.
Mutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vatiwo kwavari hapana zvine pundutso zvakataurwa nemutungamiriri wenyika. VaNgarivhume vati havatooni kana nechikonzero chakaenderwa navamunangagwa kumusangano uyu.
Vamunangagwa hakuna chitsva chavakataura ende uye hakuna kana chine pundutso chatinotarisira kuti zvimwe tingati tibate. Zvimwe dai vasina zvavakana kutomboenda ikoko kuUnited Nations, panga pasina kana chikonzero chekuti vanga vachienda nyika isina magetsi, nyika isina mvura, nyika isina icho neichicho, mari ichidonha, vanhu vachishaya chekudya. Saka hapana chinobatika chatingataura chatingati isu chavakataura vamunangagwa.
Mukuru wemubatanidzwa wemakereke weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya vatiwo hazvibatsiri kuti vamunangagwa vagarochema nekuti zvirango zvibviswe asi izvo zvakaisirwa zvisina kuvandudzwa.
Ngaticherechedzei kuti masanctions aya chakamboita kuti avapo chii, pane here zvavandudzwa. Chechipiri, chinotisiririsei pamusoro penhaurwa yavo iyi ndichekuti vamunangagwa vanotaura ivo kuti masanctions ngaabviswe without conditions, vanotaura popular phrase yokuti unconditional removal. Now hazvigoni kuti masanctions abviswe zvisina maconditions. Sei musiri kuda kumita maconditions?
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu vatiwo zvakataurwa navamunangagwa hazvisi zvitsva uye vakatemera Zimbabwe zvirango, havambofa vakateerera mashoko avamunangagwa.
Zvakataurwa napurezidendi vamunangagwa hazvisati zviri zvokutanga zvakanguri zvataurwa kubvira kare pakatanganya dzamasanctions aya. Asi chiripo ndechekuti vakati pazvirango izvi havateereri.
Gore rino nderepiri vamunangagwa vachipinda mumusangano weUnited Nations General Assembly semutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Vanhu vave nemaonero akasiyana siyana pamusoro pematanho emapurisa ekumboramba kutevera mutongo wedare rehigh court munyika inonzi inotevera mutongo wemataredzi mhosva. Vamwe vari kushoropodza mapurisa vachiti kuita uku kunoratidza kuti hurumende ine zvainga ichida kuviga kuti zvisabuda. Vamwe vachiti mapurisa akatevera bumbiro remutemo iro rinoti anofanirwa kuchengetedza zvisvaro zvenyika zvese. Ezvo zvinotevera danho remapurisa nemusi wechipiri rekuramba kutevera mutongo wedare repamusoro wakanga vaturwa naJudge Justice Happias Zhou vekuti mapurisa asarambidze vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei kubuda munyika vachinorapwa kuSouth Africa. Mukupikisa danho iri, mapurisa angakwira zvakare kudare repamusoro achida kuti risendeke mutongo uyu parutivi. Asi mutungamiri wevatongi Justice George Chiweshe nezuro vakatonga kuti mapurisa arege Dr. Magombei nekukasika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa Dr. Ricky Mukonza pamwe nenhengo yeCentral Committee yeZANU PF vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza Dr. Mukonza kuti vanoti kudii nedanho rakanga ratorwa nemapurisa.
Zvanga zvichiitwa nemapurisa izvi zvinosiya chimiro cheZimbabwe chisina kuita zvakanaka, nekuti zvinotarisirwa ndezvekuti munhu wese muZimbabwe anofanira kunge munhu anoteedzera mutemo, nekuti Zimbabwe inonzi pachirungu the constitutional democracy. Saka munhu wese anofanira kuteedzera mutemo, uyezve munhu wese anoda kuti ateedzere zvaturwa nematare. Zvino zvatiri kuona panyaya yaDr. Magombei nezvakaitwa nemapurisa zvinotaridza sekunge mapurisa anga asitiradza kusateerera zvakabuda mutongo wakaturwa nemutongi Justice Joe. Saka ipapo hazvisi Zimbabwe iri pakanaka.
Vachuma, munoonawo sei matanho anga achitorwa nemapurisa ekuzvidza mutongo wedare wakanga wapiwa na Justice Joe?
Chekutanga, hamutingatoisa nyaya iyi zvakanaka kana kuti mapurisa anga achizvidza mutongo waJustice Joe. Mapurisa tagara tichingovapomera mhosva yekuti havasiita basa ravo rokuchengetedza vanhu. Vanhu vechidhisabhi avo vechinzi vaadhabdhaba ngaati kubhizi masocial media tikastigeta kuti ko mapurisa varipi, hinda vasingaite basa ravo, kuita kuti zvinhu zvisaitike kuvanhu. Munhu adhisapia Dr. Magombei azodzoka tamuwana. Mapurisa aura kuita basa ravo rokuti tinegai tinyatsoita investigate kuti tinyatsobuda nekuti nechinhu chakanyatsoitika nekuti zvichiri fresh paprobably pafungwa padoctor kuti chii chakanyatsoitika so that towana a lead because mapurisa kuti aite basa ravo abake munhu. Zvinoburikidza pakuti isusu vanhu tinovapa information yacho ichaita kuti basa ravo rireruke vagone kubata vanhu vapara mhosva iyoyo. Saka mapurisa ari bhizi kuda kuita izvozvo. Dokuta asi kuda kupa information ina kumapurisa. Apa kune vanhu 15 vangouya vasingazivi kuti ndianani vaiva kuzotora dokta iyeyi vakamutora ipo paya then mangwana kozobuda futi zvonzi dokta haachaonekwi zvanzi akatotogwa mapurisa atoripo because vakatozvipa basa mapurisa kuti aiwa isusu rimwe basa redu nderekuchengetedza macitizeni saka munhu sezvo abva pasauni yakadai tisingai timuchengetedzewo nesu. Saka paifanwa kuita due process yakanaka chaizvo isina kugwa isina kuita anything kuti dokta Gombei aita sei agone kubuda aende. Saka kana vakuita basa iroro takuvashora futi.
Dr. Mukonza, munoti nezvekutaurwa navachuma?
Honorable ari kutaura zvakanaka chaizvo asi ini manzwi andakaita nyaya iyi ndekuti mutongo wakaturwa ihurumende imwe cheteyi. Hurumende ina jaji vari kutura mutongo, ndiyozve hurumende ine mapurisa ari kurambidza Dr. Magombei. Saka dai kwakuru kuti mapurisa anga aine kusagutsikana nemutongo wakaundwa vandadai vakotsvaga vamwe wavo vanova vekumatare kubvunza kuzveshuwa mutongo uyu ndewe chokwadi here, nekuti zvavakaita mapurisa zvakamutsa mufungidziro wekuti hurumende ine chaairi kuviga. Ipo pachimbofungidzirwawo zvakare kuti hurumende ine chekuita nekusabatwa zvakanaka kwakaitwa Dr. Magombei. Saka kuvaratidza kwavakaita kuti vabude muchipatara zvakawedzeredza kuvanhu mufungiro uya wekuti ayo hurumende ine zvairi kuviga. Vari kurambidzirei Dr. Magombei kuti vanowana kutariswa nevamwe vana chiremba vekunze kwenyika sezvo vari kunzi ivo vane kukanganisika kwavakaita pamwiri wavo.
Vachuma, tinoona kuti nyaya dzekupambwa kwevanhu dzinonzi dziri kuramba dzichingoitika munyika. Chii chiri kuita kuti mapurisa asawanikwe achisunga vanhu vari kunzi vari kupamba vanhu ivava kana kuti vanyatsosvika pamwongo wenyaya iyoyi?
Mapurisa ese not only muZimbabwe munomu sere imomo muAmerica kwauri muSouth Africa wherever kuti vaite basa ravo rokushunga zvinobva pakuti vawana information inoita lead them kuti vasunge munhu anovapara mhosva iyoyo. Saka ukatarisa nyaya yekupambwa iyi uchaona kuti pachikuru chataiko chaiko ine utsotsi iwo woga mishini yacho operation yacho ine utsotsi hwakaomarara. Look at it this way. President Mnangagwa and his government vari bhizi panzoko vari kukumbira engagement, vari kukumbira kudzoswa kuna Commonwealth, vari kukumbira kuita integrate with everyone and then by night vouya votanga kupamba vanhu, votanga kutora vanhu, votanga kuuraya vanhu. Zvingaite here izvozvo?
Vanga vari nhengo yecentral committee yebato rezanupf vajoseph Chuma vari parunare Bulawayo. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza vari parunare kwakare kuSouth Africa. Mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimuka muHarare wakananga kwaZimba uko uri kutarisirwa kuradzikwa. Izvi zvinoreva kuti vaMugabe havachavigwi pamarinda anovigirwa magamba. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvinonzi pamboita kukakavadzana pakati pemhuri yavaMugabe nemapurisa kumba kwavaMugabe kuBlue Roof muno muHarare, uko kwanga kuine mutumbi kwemazuva akati kuti mushure mekunge mapurisa anga ave kurambidza mhuri yavaMugabe kuti itakure mutumbi uyu. Vane ruzivo zvaitika kuBlue Roof vanoti mapurisa azosiya mhuri yavaMugabe ichitakura mutumbi mushure mekunge mudzimai wemufi amai Grace Mugabe varamba vakatsika madziro vachitise mhuri vari kutevedzera zvido zvemufi. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kutinzwe divire mapurisa pane zvaitika ku Blue Roof mumwe mutori wenhau dzezvimatongerwe nyika paida moyo muzulu ati zvaitika ku Blue Roof zvinosiya paine mibvunzo yakawanda kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa iyo iri kuda kuti vamugabe varadzikwe kumarindano vigwa magamba enyika ku Heroes Acre.
Zvanga zvaigara zvaifanira kunge zvakaitika nokuti tine mashoko ekuti vamugabe vasati vafa vakanga vareva kuti vanga vasingadi kuenda paHeroes Acre. Saka tinoona kuti zvanga zvava kuda kuita kwaiva kumbunyikidzwa nehurumende tisingazivi kuti chinangwa changa chiri chei kuda kumbunyikidza kuti mutumbi wemutungamiri wenyika uvigwe paHeroes Acre sezvo ivo vanga vakati havadi kuradzikwa ipapo asi vanoda kunoradzikwa kumusha padyo namai vavo.
Nyanzvi munyaya dzezvimatongerwo enyika uye vari mupepeti webepa nhau reThe Observer vaBarnabas Tondlana vati kuendeswa kwaitwa mutumbi wavamugabe kwazvimba chinhu chinonyadzisa vamunangagwa.
Kuti mutumbi wavamugabe wakuzonovigwa kwazvimba kurohwa kumeso chaiko kwaitwa vamunangagwa nekuti vamunangagwa vaida kuti vamugabe vavigwe paHeroes Acre chinova inova nzvimbo ine chiremerera for magamba ese emuZimbabwe inovawo zvekare nzvimbo yaizoita kuti vamunangagwa vave vanokwanisa kunge vachivigawo vamugabe even though vakamboita maproblems.
Vatondlana vatiwo kuendeswa kwaitwa mutumbi wavamugabe kwazvimba vamunangagwa vari kumusangano weUnited Nations uri kuitirwa kuNew York kuAmerica kunoratidza kusawirirana kuripo pakati pemhuri yavamugabe navamunangagwa.
Zvakuitika izvi zvinoita kunge mhuri yange yakamirira kuti vamunangagwa vabude munyika voenda kuUnited Nations General Assembly avobva vamhanya mhanya manje nekuda kuviga vamugabe vamunangagwa vasipo. Izvo zvinoitawo futi kuti pakada kubumuka bongozozo kana kudii vanokwanisa kuzongoti ino zvinhu zvakazongoitwa nemachifu vakati ngachikuitai mutumbi haungangorambe wakagara mumba pachivanhu chedu.
Mhuri yavamugabe yakambozivisa kuti mufi achavigwa mushure memazuva makumi matatu kuHeroes Acre mushure mekuvakwa kweguva remandorokwati kana kuti mausoleum uye mushure mekunge mhuri yekwamugabe yazadzisa chivanhu chedzinza ravo. Mutauriri wemhuri iyi Valio Mugabe vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo paakamboenda mutumbi wavamugabe kumusha kwavo kwazvimba. Migwagwa inoenda kumakuva yakanga ichigadzirwa nezvigiredha ukuwo hurumende ichiita gadziriro yekuvaviga kuHeroes Acre. Zvichakadai munyori mubazi rezvokuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vaburitsawo mashoko manheru ano ekuti hurumende yavamunangagwa inoremekedza danho ratorwa nemhuri yemufi yekuti vamugabe vanovigwa kwazvimba. Hatina kukwanisa kutaura nevari kutaura vakamirira mhuri yemufi Valio Mugabe kutinzwe kuti vamugabe vachavigwa rini uye kuti chii chazokonzera kuti vazotora danho rekunoviga mufi kumusha kwake. Vamugabe vakafira kuchipatara cheGlen Eagles kuSingapore musi wa6 mwedzi uno. Vamunangagwa vakazivisa kuti vamugabe vakaendeswa kwamufiganebwe nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Iye zvino tomboenda kuguta reUlawayo uko Studio 7 yaita hurukuro nevagari vemuguta iri.
Yes, I'm on standby, yes.
Tine mutori wedu wenhau ari ikoko, taurai Shava. Taurai Shava, ungatudzawo zvinhu zviri kufamba sei?
Hongu ndinotenda nemukana wandipa, tiri kuno kuUlawayo kuri kuitwa hatinoti matown hall. Ari kuitwa neStudio 7 yakabatana nesangano remedia center. Ndine urombo kuvateereri, ndiri kunzwa gosoro asi ndofunga chakwanisa kuti titaure. Vanhu vauya vakawanda, tine vatauri vanosanganisira vaReginald Shoko, mutungamiri weAffirmative Action Group kuno kuMatabeleland.
Ndikubate muromo, ungatingoti dimu here kuti zvii zviri kutaurwa pamusoro pemusangano iwoyo?
Chiri kutaurwa pa ndechekuti chingaitwa kumutsurudza makambani muUlawayo. Sekuziva kunoita veruzhinji uUlawayo ndo watingati muzinda wemaindastri munyika yedu. Saka vanhu vari kuzeya nyaya iyoyo. Zvimwe zvezvabuda ndezvekuti vanhu vari kutiwo vatauri vari kuti pane kuti vanhu vanongogunun'una kuti maindastri ari kufa.
Nguva ndodzadyana, nguva dzadyana. Taurai chero vanhu vazwa kuti musangano uchiri pakati, tinotenda zvikuru. Tinotenda angari mutoro wedu nautaura Rishava ari kubulawa yoko kune musangano uri pakati uri kuitwa ikoko kune Studio 7 yakabatana ne Media Center. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soko isika tisenda